Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ya naudzedudza nasi chitatu gunyana 13, 2017. Zimbabwe Election Commission yotanga kunyoresa vavoti mangwana kunyangwe pasina kujeka kuti zvichafamba sei sezvo sangano iri richitiwo harina michina yakakwana. MDC yotarisirwa nasi kuendesa mapepa kumatare kupikisa chirongwa chekunyoresa vavoti sezvo chisina kujeka. Batore MDCT nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica zvoronga kuratidzira muNew York kumuzinda weUnited Nations kuri kuuya mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Vabereki voramba vachishupikana nekubhadhara mari dzechikoro sezvo dambudziko remari ratekeshera. Broadcasting Authority Zimbabwe yoenda kudare repamusoro-soro ichipikisa kupiwa rezinesi kwekambani yeDr. Dish iyo iri kushanda nekwese TV yava Strive Masiwa. Muchirongwa cheDiaspora Forum paLivetalk na 8 p.m. nasi tiri kutarisa nyaya yekuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zviri kuronga kuratidzira muNew York kumuzinda weUnited Nations zvichiti zviri kuda kubvumidzwa kuvhota zviri munyika dzekunze uye kuti hurumende haisi kuzvimukana wekutaura nhunha dzavo. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vachapinda mumusangano uyu. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 kana pa 6065 ne15460 kHz pa shortwave. Musakanganwa kutifarira pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.